zvinonyadzisa kuti nyika yeAmerica nekukura kwayakaita inoonekwa ichitekiteki kana kudzinganisana nenyika iri so far away, nyika yevana veZimbabwe vasina mhosva nemunhu, nyika yevana veZimbabwe yakarwirwa norusununguko nevanhu vanongozvigarirawo zvakanaka vasina kana dambudziko nemunhu. Asi America inowanikwa ichiparadza nyika iyi nekuda kwezvirango zveupfumi. Ende zvirango izvi zvinouya panguva Deputy Secretary General weUnited Nations anga ari munyika yedu ino kunzwa Victoria Falls, vachiti tingabatsirana sei nenyika yeZimbabwe kuti tiachize masustainable development goals, anosanganisira kuti vana vemuno vakwanise kuwana kodzero yekurapwa kana kuti health yavo yakakwana, vakwanise kuendesa vana kuzvikoro, vakwanise uye zvakare kurarama upenyu huri nani, yatingati middle class economy. Nyaya yezvirango zveupfumi hainei nechekuita nekodzero dzevanhu, because kodzero dziri muno, asi nechekuita nekutsamwa nekutsutsumwa nekuhwarisa. Saka tinongoziva kuti haiwa zvekodzero dzevanhu izvi kwanguva kungotawo kwemunhu anenge abatwa kumeso awanikwa, asi nyaya yavo haisi yevu, kodzero dzevanhu inyaya yevu. Zvakare mashoko ezvirango zveupfumi aya kuwedzera zvirango zveupfumi anouya nguva yekunge even veEuropean Union vanga vakatemerawo zvirango zveupfumi vabvisawo zvimwe zvirango zveupfumi vachiti ah no, zvinotitaridza kuti hurumende yevamunangagwa nehurumende yezanupf yegavhumendi yekuzimbabwe iri kutora matanho ekugadzirisa zvematongerwo enyika, ekugadzirisa zveupfumi, ekugadzirisa magariro evanhu munyika, atingati mapolitical social and economic reform. Saka kuuya kwezvirango zveupfumi zvekuAmerica zvinongotaridza kuti America inorarama kunzvimbo yayo yoga kwaisingaoni zviri kuitika nezvakanaka zviri kuitwa navamunangagwa nekuda kwokuti havanei nezvakanaka izvozvo vatakatsamwa nenhau yevu.
Vamaguhu, munoti ine danho reAmerica iri?
Patangira vamugwadi vaita kunge vatora mashoko mumuromo wangu kuti zvinhu zvinonyadzisa, asi zvinonyadzisa zvacho ndo patazongosiyana ipapo. Isusu mukatarisa nyika yedu yeZimbabwe takawana kuzvitonga muna 1980 mushure mekunge vanhu vatema vati tiri kudzvinyiriwa nevarungu. Muna 1980 pakava nekupembera kukuru kuti rusununguko rwataida rwuya taruona, asi nekuda kwehuori hwehurumende yezanupf corruption, hurumende yakatadza kupa vanhu atinoti mapublic goods, kupa maservices to the nation. Vanhu vakatanga kuchizhamba kuti aiwa makonewa. Saka hurumende panzvimbo yekuti ipe mwana bota, mwana ari kuti ndachema ndine nzara, yakatora chipeneti kwakutanga kuvhara muromo ndokunyararidza mwana kwaari kuita. Saka masanctions aya anonyadzisa pakuti hatifaniri kunge tiri kuti vatema tinobata vamwe vatema kunga tsvina zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe.
Vamugwadi, munoti ine mashoko ava maguru?
Zvinonyadzisa kunyanya pane mashoko ose avataura ndechekuti munguva ino mwana wese ari pasi peZimbabwe kusanganisira nyika dzese dziri muno musadhaki nedzimwe dzese dziri muno muafrica nevamwe vari kunzi vakaita sana china nanarussia vanotimira nenyika yeZimbabwe kuti zvirango zveupfumi zvidzidziswe munyika iyi, nekuti vana ava havana mhaka. Nyika ingaipiwo mukana nomutungamiriri wayo uripo vamunangagwa kuti izame zvainokwanisa kuti nyika iyi ibudirire iyati vision 2030. Asi unowana munhu wakaita savamaguhu mukore unoyu in 21st century munhu achishama muromo wepazasi nopamusoro kuti haiwa nyika ino iri kupiwa zvirango nokuda kwezvikodzero dzevanhu. Mubvunzo wandingada kubvunza ndewekuti kodzero dzevanhu dzinodarika kuti vanhu vapiwe ivhu ravo rinova rakatanga kuti hama dzedu dzaanga achitaura vanakoma nanasisi vakaenda kuhondo vaunze nyika ino vakaiunzira nhau yevhu, ivhu ndo rinova ratakadzorerwa mugore ra2000 ndo pakateverwa zvirango zveupfumi. Kodzero dzevanhu dzavari kutaura vamaguhu dzavanotaura kuti dzakatyorwa ndidzo here dzokuti vanhu vakapiwa ivhu ndo dzavari kutaura here sekodzero dzevanhu?
Vamaguhu, tinoona kuti Zimbabwe iri pamusoro zvakare kugwaro raburitswa neboka restate department kuAmerica panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Zvii zvamungataura?
Ichokwadi kuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa. Iko zvino izvi nyika inoivana havatenderwi kuratidzira, yeti kuratidzira it's a basic human right. Inobatsirawo zvekare kuti hurumende ipiwe feedback nevanhu kuti zvakati zvamaita hatina kuzvifarira. Asi vanhu vakangoungana 50 mucity of Harare vachida kuratidzira kuti vataure hurumende kuti havasi kufara, tinoona mapurisa nevamwe vezanupf vanenge vakapfeka uniform dzemapurisa vachiita kuponda vanhu sevari kuponda nyoka yapinda mumba. Vanhu ivavo havasungwi. Mune dzimwe nyika mupurisa akarova munhu zvisina mwero anodzingwa, anotongwa odischargedwa from the force, asi munomu anotopromotwa kuti ari kurova nekushungurudza vabereki. Saka vamugwadi, zvamuri kushuvira vamwe izvi munofanira kumbozvibvunza kuti dai murini, dai manga musiri mupozisheni yamiinayo muzanupf mainzwa sei.
Mugwadi, munoti inenye kunzi Zimbabwe iri pamusoro panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Hazvina zvazvinoreva, regai ndimbotanga ndapindura vamaguhu kuti dai vamaguhu vachitaura semataurira avari kuita iwavo vachiti munonzwa sei kana muchida kuita kuratidzira kwenyu muchirambidzwa nehurumende vamugwadi munonzwa sei. Ndisati ndavataura zvandinonzwa ini, ndandichida kuvabvunza kuti dai varivo ivo vamaguhu varivo vamunangagwa nehurumende yeZANU-PF, ndapihwa confidence kana kuti yasarudzwa nenyika yose kuti haiwa takupai mukana wokutonga, ivo voisirwa zvirango zvoupfumi zviripo izvi, vanzwa sei ivo vari vomutungamiriri? Ndomubvunza yandinoda kuti vagozopindura
ipapo. Tikupindurei pekuti dai manga murimi wamunangagwa mainzwa sei kana kuti maizvifambisa sei? Vamunangagwa vanoziva kuti vari kupresida over hurumende yakaora nenyaya yecorruption. Nyika ino yaparadzwa necommand agriculture. Saka ndaisunga mbavha ndoita amnesty, ndobuditsa vanhu kuchikurubhi and create space. Totora mbavha chaidzo dzaparadza nyika inoyi, we throw them in prison. Inoita example kune dzichazova mbavha.